Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 1 Nyamavhuvhu 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kunetseka pamusoro pemutemo unozivikanwa nerekuti Patriot Bill. Dare reSupreme Court mangwana richanzwa nyaya yenhengo dzeCCC dziri kurambidzwa kukukwidza musarudzo dzemwedzi unouya. Hurumende inoti yazvipira kurwisa chirwere chapfungwa kana kuti bilharzia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvave kugedageda meno nekuda kwemutemo wakasainwa nemutungamiri wenyika weCriminal Law Codification and Reform Amendment Act unozivikanwa neremadunhurirwa rekuti Patriot Fraud Act. Shingirai madondo anotipa nyaya inotevera.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights, Zimbabwe Human Rights NG Forum neCrisis in Zimbabwe Coalition ari kushora zvikuru mutemo uyu achiti unodzosera nyika kumashure munyaya dzezveutongo hwejekerere. Mutemo uyu uri kushorwawo nenyika yeAmerica, African Commission for Human Rights, United Nations, European Union nemasangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seAmnesty International, Human Rights nemamwe. Mutemo mutsva unonzi nevari kuupikisa una kujeka unonzi unotongera rufu vanhu vanenge vabatwa nemhosva yekutengesa nyika nekudaidzira kuti nyika itemerwe zvirango. Vanenge vapinda mumusangano nevekunze vange vachitaura nyaya dzezvirango vanogona kukandwa mujeri, kutorerwa mapasipoti kana kurambidzwa kuvhota. Chiitiko ichi chaita kuti kuve nekugedageda kwemeno pakati pezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zvakafanana navaEnoch Chikore, avo vanogadzira mafoni muguta reFrancistown muBotswana. Vanoona nezvemagariro evanhu vari mukuru musangano reZimbabwe Network for Social Justice Fatendai Bofana vanoti hurumende yakadzika mutemo uyu senzira yekuda kumbunyikidza vanhu.
Ndosaka vachiisa mitemo yakaita sana Patriotic Act yekuti vasanzwikwe zvavari kuita unhubu vavari kuita kune vanhu vemuZimbabwe muno. Hurumende yeZimbabwe chainongozivikanwa nacho utongi hwekudzvanyirira kuisa mitemo yekungodzvanyirira.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi wezvidzidzo zvemagariro evanhu patswa neUniversity of Technology muSouth Africa Mzina Fundoriki Musonza vati zvichanetsa kuti Zimbabwe ikwanise kusunga nekubata vanhu nemhosva yekutyora mutemo uyu.
Nyaya yePatriotic Amendment Bill inyaya iri kusorwa nevanhu vakawanda vanosanganisira nyika dzimwe dzakati wandei. Saka kuti vanhu vadzoserwe kumusha kunotongwa pamusoro penyaya yekuti vari kunzi vataura zvisina kumira zvakanaka pamusoro pehurumende yavo. Handifungi kuti nyika dzakawanda dzichagona kuremekedza mutemo iwoyo nekuti wagara uri mutemo uri kutonzi nevakawanda hausi mutemo wakanaka.
Asi vati Zimbabwe ichatsvaga rubatsiro rwenyika dzimwe kuti ikwanise kusunga nekubata vanenge vachifungidzirwa kuti vachora mutemo uyu nemhosva kuburikidza neurongwa hwekudzoswa kwevasungwa kana kuti extradition treaty. Muzvina Fundo Musonza vati panyika zana nemakumi mapfumbamwe neimwe chete dzepasi rose, Zimbabwe inofungidzirwa kuti ine urongwa uhu nenyika dzine chitsama dzinosanganisira United States, Britain, China, Botswana, South Africa, Namibia nedzimwewo dzakawanda. Asi gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vati vanhu havasi kunyatsonzwisisa mutemo uyu kuti unobata ani uye haubati ani.
zvaunoreva muchidimbu ndezvekuti kana munhu akaenda kunze kwenyika onoita musangano nehurumende yeikoko, musangano uri wekuti nyika yedu inge ichiisirwa zvirango zveupfumi kana kuti vekunyika ikoko vasatengeserana nezvinore zvinozokonzera kuti vanhu vemunyika medu vange vatambura zvakanyanya, iyoyo taakuti imhosva.
Asi mashoko kwavaZambia haasi kutsikamisa hana dzavakawanda, kusanganisira vainoki Chikore avo vanogara muFrancistown muBotswana.
Vanhu vasaite that freedom yekuti tishee maideas ekuti varume vakadai so toita sei, kutyisidzira wanhu ukaona makushungurudzwa even musiri munyika yenyu, maenda kunotsvagawo mari muchidzokera kumusha kwenyu kozova makutreatment nenzirako kuvhundutsira munhu.
Mashoko avachikora atsinirwa navacolin Maturure avo vanobva kumasvingo asi vachirarama nechamuka inyama muguta reGaborone muBotswana.
MaZimbabweans ese tatambura for so long tichigara munyika dzevamwe vanhu, taakuita kunga tiri nhapo munyika dzevamwe vanhu, so we need to make our better Zimbabwe, tidzokere kumusha, vana vadiki vadiwo vakure vachienda kuchikoro zvakanaka semaendero anoitawo vamwe vatiri kuona kuno kunze kwenyika kuno.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reJohannesburg, South Africa, vachakudzwa matambo vati mutemo uyu chaita kuti vana venyika vaushandise mukutsvaga upoteri.
Chatovhura imwe option yeasylum because munenge kuti zvino aiwa handingadzokere kuZimbabwe because ndakabatwa guilty over unpatriotic act.
Mitemo yakadai inonzi nenyanzvi munyanzvi zvematongerwo enyika iri kupa kuti kuumba ukama neAmerica nedzimwe nyika dzakatemera vatungamiri venyika zvirango kunetse. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Mangwana chitatu dare reSupreme Court richanzwa nyaya yenhengo gumi nembiri dzebato reCitizens Coalition for Change dziri kurambidzwa kukukwidza kuva nhengo dzeparamende zvichinzi dzakanonoka kusvitsa magwaro avo ekunyoresa nguva ichipo. Zimbabwe Electoral Commission inoti vanhu ava vakasvitsa magwaro avo kwariri mukati menguva. Vanoona nezvesarudzo mubato reCCC, amai Helen Shiriedenga, vanoti bato ravo richarwisa zvine simba kuti nhengo dzavo dzibvumidzwe kukukwidza sezvo dzakaita zvose mukati menguva.
Pane zvemakoti iyeye tiri kuona kuti kune nyaya dziri kunetsa. First kune nyaya iyi yemadouble candidates. Toziva tese kuti madouble candidates awa ibasa reZANU-P F vachishanda neFAS. Apa with evidence to that effect, kune vanhu vedu vakaita mawitness vakaida kupinza panyaya iyoyi. Ende tikuziva kuti mamakoti edu pane nyaya.
Mai Shiriedenga, CCC muchaita sei nenyaya iyi?
Sesebato tiri kuti aiwa, even if vakatisira madouble candidates kukonzera confusion, vanhu munharaunda dzedu vanoziva vatungamirira vanoda. Saka isiso zepati tuto kampena tichiona kuti aiwa madouble candidates aripo, zvinobvo vachidismisa kukoti but vanhu vanoziva chokwadi.
Ko nyaya yekubhulawayo ichanzwikwana munoti inayo amai Shiriedenga?
Nyaya yebhulawa inorwadza nokuti chokwadi chiri pachena. Even zet being the authority yanga iri in charge of nomination court ikutotaura pachena kuti aiwa vanhu ava havana kunonoka kuuya. Asi apa tiri kuona kuti mabasa eZANU-P F vachishanda nevemitemo yedu vari kuda kuti vanhu vemitemo vatisarudziri vatungamiri. Vanhu maCitizens eZimbabwe ndo vanofanira kusarudza vatungamiri, noti kumakoti, noti vanhu vemutemo. Saka izvozvo ndizvo zvokuda kuitika. Asi sezvo venhu vamwe venhu vanzwa, sebato takaita appeal Supreme Court because sebato hatisi kubvumirana nemaonero High Court panyaya yedu iyi yekubhulawayo.
Avo vange vari vanoona nezvesarudzo mubato reCitizens Coalition for Change, amai Ellen Shiriedenga, vari parunhare kubhulawayo neStudio 7. Zimbabwe Electoral Commission inoti nhengo dzeCCC idzi dzakasvitsa magwaro avo kwariri mukati menguva yakatarwa. Bazi rezveutano rinoti vanhu zvikamu makumi matatu nemashanu kubva muzana kana kuti 35% munyika vanoda mishonga yekudzivirira chirwere chechapfunga kana kuti bilihazia sezvo vachigara kunzvimbo dziri nyore kubatwa nechirwere ichi. Hurumende inoti iri kupa mushonga kuvana vadiki kunyanya kuri kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Muzvinafundo Nicholas Midzi vanoshanda nebazi rezveutano kudivi rinoita nezvetsvakurudzo kana kuti National Institute of Health Research vati vanhu vakawanda vanoda kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi.
Tsvakurudzo yedu yakaburitsa kuti 35.6% yevanhu vari muZimbabwe vari kugara munzvimbo dzine dambudziko rechirwere chebilihazia rakakura zvekuti vanotoda kupiwa mishonga vese.
Muzvinafundo Moses John Chimbari vanoshanda kuGreat Zimbabwe University uyewo vaine zvinyorwa zvakawanda zvematanho ekutora pakurwisa bilazia vati zvakakoshera kuti vanhu vanzwisise kuti hozhwa dzinokonzeresa chirwere ichi hadzioneki.
Dzimwe nguva vanhu tikati hozhwa vanenge vachifunga malend snails aya, but itori tudiki ndotunoita kuti kana munhu achinga aitira weti directly mumvura mazai yake anochochonywa kubva apinda muhozhwa idzodzo. Zvoita kuti after 3 weeks muhozhwa imomo mobuda utachiona unozoti vanhu pavanenge vakunowacha nekunogeza vanobva vadinjwa neutachiona ihwohwo.
Vatiwo kupedza dambudziko rebilazia zvakakoshawo kuti Zimbabwe itsvage nzira dzekuuraya hozhwa dzinokonzera chirwere ichi.
Pane dzimwe nzirawoso dzekuti tinokwanisa kubvisa hozhwa dzacho mupo. Kana ari madhamu ari pamba, madhaks chaiwo chaiwo anodya mahozhwa idzodzo. Kana muri murwizi tinokwanisa kushandisa plant inonzi gopo.
Asi sangano rekuamerica reCenters for Disease Control and Prevention rinotiwo kuuraya hozhwa imwe nzira inogona kushandiswa kudzivirira kupararira kwechirwere chebilazia, asi richiyambirawo kuti mishonga yekuuraya hozhwa iyi inogona kuzourayawo tumwe tupuka. Vamwe vari kubata nehurumende mukuita tsvakiridzo yekutsvaga nzira dzekurwisa chirwere chebilazia isangano reHigher Life Foundation rakavambwa namuzvina bhizimusi waStrive Masiwa nemudzimai wavamaitsitsi Masiwa. Mukuru wesangano reHigher Life Foundation Dr. Kennedy Mbaiwa vati donzo ravo nderekuderedza kupararira kwechirwere ichi nekuzochipedza zvachose. Vati sesangano rinoda kuona budiriro yevana vakaona kuti chirwere ichi chinovakanganisa dzidzo zvinoita kuti ramangwana ravo rive risina kujeka.
Vana vakaita mahomes avawanda akaenda kuchikoro akwanisa kuteerera anengazirwadzwa nemudumbu then anenge aine ropa raderera saka akwanisa kuconcentrate. Kana aine mahomes akawanda akadya anodyiwa chikafu nemahomes saka tinoda kuti tibatsire macommunities ange aine better livelihoods or lifestyles saka wakabvisa mahomes iwayo mwana akwanisa kuenda kuchikoro akwanisa kuconcentrata.
Vambaiwa vati kunyange hazvo mapiritsi ekurapa honya ari kuwanikwa nyore munyika zvakakosha kudzivirira zvirwere izvi zvachose kuburikidza neutsanana.
Vanhu vasina matoilet vavake matoilet, vanhu vasina mvura vaite matsime because zvirwere izvi guys munhu akageza maoko munhu akaitira tsina mutoilet. Tikataro zvakanyanyisa nenguva shoma shoma tinge tatopedza zvirwere izvi.
Vhiki rapera nyanzvi munyaya dzezveutano dzakasangana muHarare dzichiziya zvakabuda mutsvakirudzo yekuona kuti chirwere chebilazia chirwere chehonyemura kana kuti soul transmitted helminthiasis pamwe nechirwere cheelephantiasis chinokonzera kukura zvakapfurikidza kwedzimwe nhengo dzemuviri kunyanya makumbo zviri kutekeshera zvakaita sei munyika. Gore rapera kubva musi wa3 kusvika 9 kubvumbi vana milioni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million vakadonedzerwa nhomba yekudzivirira zvirwere izvi. Vachivhura musangano uyu vakafanobata chigaro chemunyori mubazi rezveutano Dr. Munyaradzi Dobby vakati hurumende yakazvipira kurwisa zvirwere izvi. Vakatiwo zvakakosha kuti Zimbabwe iite tsvakurudzo yezvirwere izvi senzira yekupa umbowo kuhurumende kuti itore matano ekuzvideredza kana kuzviparadza. Zimbabwe ine zvirongwa zvekupa vana vadiki mishonga yekudzivirira chirwere ichi, asi nyanzvi dzinotiwo tsvakurudzo yakaitwa inoratidzawo kuti chirwere ichi chiri kuwanikwawo kuvanhu vakuru vanodawo kurapwa. Zimbabwe inotiwo iri kuda kuzadzisa donzvo reWorld Health Organization rekupedza dambudziko rebilazia panosvika gore ra2030. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muimbi wenziyo dzechinyakare pamwe nedzejazz tafadzwa Tafi Taure ari muAmerica umo ari kufamba achiridza nziyo dzake mumatunhu akasiyana siyana. Pasi Mwonjovu anotipa nyaya inotevera.
Baba vedu vari kumusoro zitarenyu.
Matiure uyo ane makore makumi maviri nemasere ekuberekwa ari kushanyira maguta akasiyana siyana achivaraidza vanhu nenziyo dzake dzinosanganisira baba vedu. Matiure ari kutsigirwa nemumwe muimbi wemusambo wepop uye ari chizvarwa chemuAmerica Bensoli nevamwe vaimbi vakasiyana siyana. Matiure anoti chinango chake ndechekudzidza kubva kuvaimbi vemunyika iyi uye iye achivadzidzisawo tsika nemagariro muZimbabwe kuburikidza nemimhanzi.
Chinoitika ndechekuti inini chandogona kuita kuridza mbira nemarimba, saka mukudaro ndakaona kuti ndinokwanisa kutonodzidzawo zvimwe kunobva kune vamwe vanhu sinzi chinzi pachirungu cultural exchange. Ndichidzidza mafambisiro anoita zvinhu ivo vachidzidzawo music yekunyika kwangu.
Matiure anoti kambo kake kanonzi baba vedu ndiko kari kunyanya kufarirwa nevanhu vakawanda kwese kwanoimba muAmerica.
Kambo kanonzi baba vedu ndokambo kanonzi kufarirwa strike nevanhu pese patinovaimba.
Matiure anoti musambo wake unofarirwa chose uye anokurudzira vamwe vaimbi vemuZimbabwe vanoridza mpira nemarimba kuti vasazvitarisire pasi uye vatsvake mikana yekuti vandoridza kunze kwenyika.
Yaya mbiro yangu vaimbi vanoridza kumanzwe mpira nemarimba ndatindingoudza zvino aiwa mumanzi kutori nevanhu vanotoufarira shero vanhu vanotokubhadhara iwewo kuti vakwanise kuridzawo newe. Ngavasamire kuramba vachiita zvavari kuita, ngava chitovo vachipinda muinternet vachiresecha kuti zvinhu zvinofamba kuti vakwanise kukura, vakwanise kubudawo kunze kwenyika, because manzi uyu unotodiwa kunze kwenyika kupfuura kunyika kwedu.
Zvichakadaro, mukuru wesangano reMusic Crossroads muZimbabwe amai Melody Zambuko vanoti zvakakosha kushandisa mimhanzi kuratidza tsika nemagariro edu senyika.
Kuno kuZimbabwe tinonyanya sei kuridza mhanzi wedu nembira. Mukanzwa zvakare munhu achiridza kana sungura chaiko uri kana pakati peNetherlands motofunga kuti kasi muimbi ndiwo kuZimbabwe. Naizvozvo mumanzi inzira yakanaka, inzira yakatsaukana inoita kuti tikwanise kushambadza nyika yedu sezvizvarwa zveZimbabwe. Inzira inoita kuti tikwanise kutaura pamusoro penyika yedu.
Izvi zvatsinirwa nemuimbi ane mukurumbira wemusambo wejazz uye akafamba nemimhanzi yake kumiri kwemakungwa kwenguva refu Tanga Wekwasando.
Ini Tanga Wekwasando ndinoti hongu zvakakosha kuti vaimbi vemuZimbabwe vashandise matarenda avo kushambadza nyika yedu, tsika nemagariro edu iko kunze kwenyika yedu nepasi rose vachienda kunze kunoita mabasa avo. Kungave kune dzimwe nyika dzemuAfrica kana kuti kuEurope, America kana Asia.
Ari muAmerica, Matiure aimbira mumatunhu anoti Oregon neWashington State uye achapinda mumaguta anoti Indianapolis mudunhu reIndiana uye kuBoston mudunhu reMassachusetts. Matiure akaita zvidzidzo zvemusic business paMidland State University, akatanga zvemimhanzi achiri mudiki kuburikidza nekuridziro kubva kuna baba vake mushakabvu Dr. Shizba Matiure. Ndaka Mirra Studio 7 Marare ndini Pasmon Globo.
Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti Zimbabwe haina zvaichashaya kubva kunyika zhinji kusanganisa kubva kuAmerica, kunyange hazvo Zimbabwe yakabuda pachena ichitsigira kupinda zvechisimba kwakaitwa neRussia muUkraine. Vanhu vachiri kukurukura nyaya iyi padande mutande mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabuda pachena vachiti Zimbabwe inotsigira Russia muhondo yayo neUkraine. Dr. Frank Guni vanoti nyika dzose dzinotarisa zvinobetsera nyika dzavo vasati vatarisa zvinofungwa nedzimwe nyika.
Chikuru chatingati ndicho chinowanikwa neZimbabwe kusimbaradzwa kweukama uri pakati peRussian Federation neRepublic of Zimbabwe. Uye tiri kuonawo zvakare kuti kudyidzana nekutengeserana kwakusimukira pakati penyika mbiri idzi. Tiri kuzviona munyaya yezvicherwa kumaining uko, munyaya yeagriculture zvinosanganisira mishina inoshandiswa mukurima kwedu kwepamusoro kana tingati commercial farming. Tinoona zvakare kuti hurumende yeZimbabwe iri kuwana zvombo zvehondo kana zvekuzvidzivirira zvinoshandiswa nemauto edu kubva kunyika yeRussia. Musi uno takaona zvakare Zimbabwe yakatenga zvikopokopo kubva kunyika yeRussia. Tikaona zvakare iyo Russia ichipa chikopokopo kuna vamunangagwa kana kuti kunyika yeZimbabwe. Izvi zvinoratidza kuti Russia sezvo iri kuomeseranawo nenyika dzekumadokero iri kuratidza kuti inokwanisa kutora dzimwe nyika dzakawanda dziri kunze uko kuitawo shamwari dzayo dzichidyidzana nayo zvisinei nekuti America neshamwari dzayo vari kuti chii. Saka tinoona sekuti nyaya yechipiri ndeyekuti mukaona kuti nyika mbiri idzi Russia neZimbabwe dzese dzakatongerwa zvirango zveupfumi neAmerica neshamwari dzayo. Saka tinoona sekuti padziri mbiri Zimbabwe iri kuona sekuti hapana chekushaya kana kuti hapana chainoruza mukutsigirana neRussia nekuti yakagara itori pazvitarafu. Zvitarafu zvakatemerwa neAmerica zvagara makore makumi maviri nematatu kana 23 years. Zvinoreva kuti zvagarisa uye hatitomboona mucherechedzo wekuti zvingabviswa munguva pfupi inoteera. Saka kutsigira kweZimbabwe kwairi kuita Russia hapana chainoruza kana kuti hapana chainoshaya mukukama hwayo neAmerica.
Avo vanga vari Dr. Frank Guni vari parunare kuWashington DC neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Newsday rinoti Zimbabwe Electoral Commission inogona kuva yakarasikirwa nemakombiyuta matatu zvichitevera kupaswa kwakaitwa muzinda wavo mukuru muHarare nemusi weSvondo Maneru. MuNewsday makare vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wehurumende vaArthur Mutambara vanorumbidza mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nebato ravo vachiti vanogona kumirisana navaEmmerson Mnangagwa kunyange hazvo bato reZANUPF richiomesera vaChamisa nebato ravo. Vashandi vatatu veZimbabwe Road Administration kana kuti ZINARA neumwe waivabetsera vakamiswa mberi kwedare nezuro vachipomerwa mhosva yokuba mari yepamatoll gates inoita zviuru zana nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti US$150,000. Vatatu ava Njinyara Dzogusha, Flavian Kundishora, Tanaka Teresa Magaisa neumwe wavo Patson Tavengwa. Ndavye nguva yenyu vatereri kwezvitaurira mega zvamunofunga.
PaStudio 7 apo masura sei vashamanda vese Studio 7 chitayo pamberi neTriple C pamberi neTriple C vana veZimbabwe. Tiroda shanduko, tiroda shanduko mwedzi unouya. Votirai vachamisa shanduko iwone kuita muZimbabwe. Tione kurya teiguta. Munhu weshe aone mabasa muZimbabwe. Kwete kuti vanhu 35 vega ndo vanonga veishanda, mwene vaasi kushanda vakagara. Ziyai pekuvhotera, ziyai pekuvhotera, zviro zvinonaka. Ndoita zviwayo pachipinga apo paMaria. Ndabonga paStudio 7.
Ya, murambi pajobheki pakaipa masura sei amawe. Tongochemawo neizvezvi zviri kuitika panyika yedu apa. VaDouglas Monzora, yo manifesto yenyu yakanaka zvisingaiti asi kuti vanhu dai mangu vadzosera kuna vachamisa. Because MDC hatichaizivi. Hatichaizivi, hatichaizivi. Mirai tione gore rineri, pakaipa. Dai madzosera maita zvinhu zvakanaka mungange mazvigonera chaiko chaiko nokuti mune zvepolitics munozosara mazero mukuru wangu.
Parisei pastudio apo, parisei henyu murisei, mahwanja iyo. Saka tikatadzazve ke gore rino kuwina toita sei zvinhu zvakamira kudai. Towina tobikwazve. Toita sei ndivo vanhu ivava vatitambudza zvisingaiti apo. Vari kutinetsa vanhu ava vari kutiomesera. saka ai vanga kuita plan kuti vanhu va be straight.
Maserasi pa studio sina ndova kumbotaurawo pamusoro pevanhu vanongotuka zvano PF vari muSouth Africa vachingotaura zvavanoda ZANU PF munangagwa zvakazodai especially vanhu vari muSouth Africa uko anongoita bhizi kutuka South Africa kutuka nankire ZANU PF pauyo pastudio seveni panapa vachingotuka ZANU PF munangagwa zvakazodai iwo havavhoti kutakusvika 23 August kana iwo achida chinji vari kwavari ikoko avauye vavhoti kwete zvavo zvokungonyangadza vari ikoko vacharamba vachitambura vari ikoko vachingonyangadza pastudio seveni popo vachingotumira mashoko avo vachingonyangadza achingoti ZANU PF ikazodai ikazodai ngavauye vavhoti. Ndapidza.
Yei, hatina kupusa inowane ZANU PF. Patinovhotera hamufi makapaona neva. Box number 1. Chiro mukati yai kumisangano, unza yamasirio numbers, pindai muline mubox number 1. X yangu pana chamisa. This time vhundutsira itai zvamunoita but tinopedzerana chete. Majaira kubama Zimbabwe ZANU PF muchigwana pachenyu mukatsondokota vanhu mukapiwa masanctions makunyepa kuti anzi hei akakumbirwa nachitsvangirai nanachamisa. Hatina kupusa isusu, this time topedzerana X pana chamisa. Vhundutsirai itai zvamunoita zvisu bati hakunonyepa this time.
Studio 7 masera sei. Toda kutenda basa rakanaka ramunoita. Vana veZimbabwe ngatisvinurei. ZANU PF ina president anocerebrata kumunhu achatanga kupinda mochari idevelopment ireyo president anocerebrata robot zvarwenu hamunangarwa the longest serving minister mugovernment yezimbabwe yezanu PF vai variwo kugadzira nyika vakato from 1980 vane chimwe chamwe vanhu zviviri zvitatu zvavanotaura ndakaita vozoti vanoita mashura uko zvine zvaakana ngavaende kumateresi vanozorova.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zvekuitika muAmerica. Muchuchusi wenzvimbo yeFulton County mudunhu reGeorgia ari kuferefeta mhosva dzakaparwa nevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump, amai Fani Willis, nezviro vakayambira vakuru vemapurisa vanoshanda navo kuti vagare vakachenjera sezvo pane vanhu vanoda kukonzera mhirizhonga mushure mokuendesa nyaya yavaTrump kumatare edzimhosva. Izvi zvinotevera tsamba yavakanyorerwa padandemutande nemunhu asingazikanwi yaivatuka vachiti ipfambi richatadza kubudirira mukuwanda vaTrump vaine mhosva. Amai Willis vanoti vakatora mhiko yekuita basa ravo vachiti vanhu vemuFulton County ndivo vakavaisa pabasa rekuchuchusi uye ndivo voga vanogona kuvabisa pabasa iri. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kunetseka pamusoro pemutemo unozivikanwa nerekuti Patriot Bill. Dare reSupreme Court mangwana richanzwa nyaya yenhengo dzeTRIPC dziri kurambidzwa kukwikwidza musarudzo dzemwedzi unouya. Hurumende inoti yazvipira kurwisa chirwere cheBilharzia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nezvo zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai murumoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.